A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 27th, 2018. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxidis Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the recent outlawing by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond note system, now the only sole legal tender.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz, a short wave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga koshwaye olesine ngolwabo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele and like us as if you haven't done so already so you can join in into the conversation.
And PJ, the finance minister, Professor Ntuli Ncube, announced the ban on Monday in its statutory instrument 142 of 2019 in the Government Gazette, in which he outlawed the use of the multi-currency system, saying that only the RTGS dollar and the bond note are now legal tenders.
Yes, and today we are opening our mics to hear what challenges women are facing and what they are doing to continue to live and sustain their families today.
Let's take a look at how the current situation is affecting people in Zimbabwe in a video that was done by one of our colleagues after the introduction and of the ban of the multi-currency system on Monday.
Zimbabwe may have taken another step towards relaunching its dollar, but on the streets of the capital, Harare.
Whether this is sustainable, the new Zim dollar, or it will take us back to an era where there was inflation, there was no goods in the shops, and people, you know, had no means of earning money. So for me, it's quite worrying. I'm in a mode where I'm worried. I don't know. What the future holds, as it were.
From currency, the RTGS dollar became the country's sole legal tender, ending a decade-long use of multiple currencies, including the US dollar and South African rand. President Emmerson Mnangagwa said it was an important step in repairing the economy, but it's caused uncertainty among businesses and people who rely on remittances from the large Zimbabwean diaspora.
We believe that this is not a good idea. The timing is bad. The country is not ready for its local currency. This is going to backfire. In fact, it's going to take us back to the road we traveled in 2008-2009.
Zimbabwe abandoned its own currency in 2009 after it was wrecked by hyperinflation, which reached 500% in 2008, wiping out pensions and savings. Locals are still haunted by its memories. Mnangagwa, who replaced longtime leader Robert Mugabe after an army coup in 2017, is trying to attract investment and lift growth. But the pressure is immense. Inflation hit close to 100% last month, and with desperate levels of unemployment, Zimbabweans are impatient for progress.
We're hearing there a report of the current situation after the introduction of the multi-currency system. It was compiled by VOA, PJ.
Yeah, siyalambulela kuhlelo lethu lalamhlanje kulabo abasanda kusixhuma sikuhlelo asihluzeni bomama lapho ke esiphatha indaba ezibathelane labesifazane izankathaze izandlube kanye lokuphumelela kwabo kodwa ngalezi insuku kulutshwane okuphumelelayo kungenxa yomumo wezomnotho wezombusazwe ongamanga kuhle kweZimbabwe into yonke nje iyonakala ngomvulo kunje nje abantu bavuke bethuswe ngumbiko kahulumende esethule umthetho we-Statutory Instrument 142 of 2019 lapho ke amise ukusetshenziswa konke kwemali zonke zakwamanye amazwe ngaphandle kwedola le-RTGS le-bond note kuphela ukuthenga loba ukuthengisa ukubhadalela indleko yezinto ezenzakala eZimbabwe uthena umnumzana Thuli Ncube umphathintambo wezemali kumele kwenziwe konke ngedola leZimbabwe akusasetshenziswa irand la kule South Africa akusamelanga kusetshenziswe idola leMelika akusamelanga kusetshenziswe loba ipula loba ele China lithiwa iChinese yeng anjo ye lezo mali zonke vele akumelanga zisebenze eZimbabwe kwethu se abanengi ngwabangela njalo inxabangqoza ngoba abantu bonke bebengasakwazi ukuthi benzeni abanye bagijimela emabhanga ukuthi bayithatha izimali zabo besithi kungenzakala lokho yena okwenzakala ngomnyaka ka 2008 ukuthi bazavuka imali zabo sezinyamalele sezithethwe nguhulumende kodwa ke abebhanga elikhulu lelizwe abe RBZ bahle ba thembisa ukubana hatshi abasoze bayenze khona kwena okwenzakala ngo-2008 ukuthi bazathatha izimali zonke zabantu. Labo abalezimali abalama-accounts okuthiwa ngama-nostro accounts, labo abalezimali ezivela kwamanye amazwe, ababe bezithunyelwe izihlobo, ababe bethengisile impahla zabo bathola ngedola leMelika bazifaka kuma-nostro accounts, bazazithola zinjalo. Kuthi ke bona yibo abangazithatha bayezitshintsha ke emkambo we-interbanking kumbe njalo lapho abafisa khona kumbe njalo nxa kuyukuthi bayabe befuna ukuthi bayethekelele kwamanye amazwe njengokutsho kukankosikazi Sithembiso Nyoni izolo ngemva komhlangano wecabinet uthe yena hayi bonke abalama-nostro accounts abo nxa kuyukuthi ule dola leMelika usufuna ukuphuma ukuthi uye kweleMelika uyenelisa ukuthi uthathe imali zakho uziqondele lapho yakhona. Nxa kuyukuthi njalo ule pound elakwele eBhilithane uya nxa usufuna ukuphuma elizweni uye eBhilithane ulubhekise khona ngale uyathatha ipound lakho uziphumele uziyele khona ngale. Njalo njalo lakwele South Africa uyalithatha irand lakho la lepula lakho. Ukhulumile esitsho njalo wathembisa abantu ukuthi hayi ngakuzinze kodwa ke kuphume ezinye indaba zokuthi abamabhanga ubona ngokwabo yibo akade sebesalisa abantu ukuthi bathathe izimali zabo besithi bathole isiqondiso esivele e-RBZ esokuthi bengathathi izimali zona lezo banikwe ngama-RTGS kodwa ke uhulumende wahle waphanga wathi hatshi ayisikho akuchiloyo yikho ke abamabhanga laba bebesebefuna ukugxila abantu izimali zabo ukuthi bangazithathi zisemabhanga kodwa ke bathembisile abakahulumende ukuthi hatshi lizigcinise emabhanga zilukulungile kunjalo nxa selizivuna izimali zenu lizozithatha. Singakwazi-ke ukuthi kuhamba njani kodwa-ke abantu bakwemukele ngemibono ehlukeneyo. Abanye besabela ukuthi okoka-2008 la khona kuyena kuzavuka njalo kodwa-ke okunye okuphume lapho ngaleso saziso kanye langomthetho lowo yikuthi intengo yempahla lokudla lendleko yokubhadalela yonke nje into ihle yakhwezwa yakhuphuka okwamagama okokuthi namhlanje abantu bakobulawayo bavuke bekhala umkhosi omkhulu kungenxa yokukhwezwa kwentengo yempahla kwentengo yento yonke nje ongayisebenzisa. Asizweni abanye bangkhona abakhulunywe labo intathele zindaba yethu uAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
Ukuqhansa kwentengo ezitolo lapha asikuzwisisi kakuhle ukuthi uhulumende efaka umthetho wokuthi izinto zithenge ngebhondi kuright kodwa kade mele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho ukuthi izitolo zingakhwezi intengo zazo ukwenzela ukuthi loba lo umthetho ukuthi ibondi leselililo selisebenza lapha eZimbabwe likwanise ukuthenga so kulungile kodwa kade mele beqale ngokucontrola intengo esemavinkilini ukwenzela ukuthi loba sebefaka lo munye umthetho senelisa ukuthenga
Ngithi ukuqansa kwentengo yezinto emavinkilini kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu imiholo kayikhwelanga kathesi uhulumeni usakhuluma ukuthi uzakhwezela isebenzi zakhe imiholo so izinto sekuhle zaqonga vele angazi ukuthi abantu bazathenga bethini ngoba le mali yamazweni ivaliwe so abantu bazaphila nzima sibili kusho ukuthi izinto zizaba khona kodwa zizaswela othengayo
Ya lokhu sokusithwa lisenzima kakhulu ukuthi kanti sina besicabanga ukuthi uhulumende uyalungisa izinto njengoba esethe imali zemazweni angaphandle zingasebenzi kodwa sesikubona kusenzakala entengweni ezitoleni lapha akusasiphathi kahle kodwa sinanzelela njalo ukuthi laba kade sebefake imali yangaphandle empahleni sebeguqulile intengo leyana yaba ngeyalapha ekhaya imali leyi ibhondi wazananzelela ukuthi uma kuyukuthi into biyi-$10 US manje kathesi sokuyi-$100 dollars bond silokhu sisakukhangela ukuthi kanti kuhamba kanjani kodwa kukhanya ngani labo laba abomkambo wangensitha sebefuna ukuqila abantu ikakhulu bekhangela ukuthi abantu bebengatholanga information egcweleyo evela kuhulumende ngoba into le ijume wonke umuntu sebefuna ukuthi beyithathe imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi kakhulu kodwa ungathi uyakibo futhi uthi uyayithenga nale imali bayakutshela intengo naleyo kade bethengisa ngayo izolo so sibona ngani sokulobuqili sebefuna nje ukuthi bebambe abantu ngendlela engaqondanga bethathe advantage yomumo
ngabanye babantu abakhulunywe labo bekobulawayo lamhlanje bebabaza njalo bekhonona ngokuguqulwa komthetho lo ovumela ukusetshenziswa kwedola le-RTGS le-bond note kuphela eZimbabwe ukubhadalela indleko ukuthenga loba ukuthengisa kungasavunyelwa idola leMelika kungasavunyelwa ipula lakweleBotswana kungasavunyelwa irand lakwele-South Africa yikho ke kade bekhonona lapho abantu bebehlaba umkhulu umkhosi engutshileyo kunye njalo yokuthi osiphathelene labo abemkambo wasensitha labo sebe zama ukuthi bathole inzuzo enkulu ngenxa banxoza yona le eyenzakalayo ngoba ungananzelela kakhulu uzabona ukuthi isisindo sedola leMelika sesehlile kakhulu xa liqathaniswa le RTGS ngeviki edluleyo beselithengwa idola leMelika nge-$12.50 amadola alishumi lambili lengxenye kodwa ke namhlanje kube sokwehlile kakhulu abanye besebelithengisa kumbe kulithenga ngamadola ayisithupha loba ayithoba minembili i-$6 loba i-$8 u-RTGS ukuthenga idola elilodwa leMelika yikho ke abantu sebefuna ukugxila abantu kodwa ke emkambo wase-interbanking kube kule ntengo ehlukeneyo layo ekade ibiza kuba ma mbili ama $8 khona lapho
kune abo vachangobva kupinda muchirongwa chedu panopa Women's Round Table chirongwa chemadzimai chatinokupai china chega chega nasi tiri kutarisa kumiswa kwakaitwa iko kushandiswa kwemari yekunze kana kuti multi-currency system nemusi wemuvhuro izvi zvakaitwa naprofesor Ntuli Ncube vachiti ivo kubvira nemuvhuro mari ichange iri kushandiswa munyika imari yemaRTGS kana kuti bond zviya zvekuti ukapinda muchitoro unogona kutenga nemari yekunze yemaUS dollar mapound nemamwewo makarensi zvakanzi aiwa hazvisisiri pamurawo saka taona zvakare vanoita mari dzekutengesa pamusika mutema marates achidona asi vazhinji vari kuchema-chema nyanya madzimai vachiti kunyangwe zvavo isari kudona asi zvinhu mitengo muzvitoro iri kuramba ichikwira saka ndozvatiri kutarisa ipo pano kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi zvingabatsira here kumutsiridza upfumi hwenyika regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai vachitaura maonero avo
Ndikutaura nalizi chisiko ndiri kwaRisapi.
Ah, tinokuchingamidzai nemufaro kukubva kwaRisapi uku. Kwakamira sei kwaRisapi panyaya yemari?
Nyaya yemari ndiyo yekuti zvakanzi tisashandise dzimwe karenzi asi dzanga dzimbotibatsira. Saka tiri kungomirira kuona kuti iyo hurumende ichatiitira sei uye zvichafamba sei.
Mutana Tabet Manyoni ari kuHarare Stratafen. Mari TGS totakanaka but nerumwe divi totakashata futi nokuti mari tijesera zvinotenga zvinhu kutown kana mumashops zvezvichidhura saka yes dhora rinani nokuti mapraizi acho anenge akadzikira zvakanaka hana asinambopinda mutown makusenda da kutenga chikeni ndichisvika chikeni 7 kg yandotenga ndaimboitenga 60 bond nhasi ndasvika ichinzi 102 bond shuga yaita 11 bond nauya kuita 18.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana-siyana ndakataura nemumwe mudzimai ari kwaRisapi anga ari kutaurawo mamiriro akaita zvinhu ikoko. Ndikazotaurawo zvenasisi Tabitha Manyoni vari muHarare vachichema-chema vachiti pavakaenda ivo kunotenga huku nezvimwewo vakaona mitengo yati kwirei zvekuti vari kuti dai zvaibvira hurumende yadzokera zvayo mukushandisa mari yekunze kunyange zvavo iwo mabhondi acho akanaka asi pari zvino dai zvinhu zvisiri kuramba zvichikwira panyaya dzemitengo. Saka ndozvatiri kutarisa ipo pano. Kana muchida kupinda muchirongwa munoziya zvokuita, nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu, muchitanga necode yekwamuri mobva manyora nhamba yenyu kuti tikwanise kunge tichikupinzai muchirongwa. Tiri kukurudzira nyanya madzimai nekuti china ndoo musi wamunowana mukana wekuti muuyewo ipo pano muchitaura pfungwa dzenyu. Asi vana baba, aiwa, munokwanisawo kupinda muchirongwa but taichida kuti tipe mukana nyanya pamusi wemichina chega chega kuti timbonzwawo kuti madzimai muri kuzvigona sei kwamuri. Ndiri kunzwa kuti tine mutereri wedu wekutanga kubva paFacebook page yedu yeVOA Shona. Regai tiende kwavari. Hello.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Ehe, taurai tinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi kuti munyika pari zvino makungonzi mushandiswe mari yemaRTGS nemabhondi?
Zvinodisa panguva yakaoma nekuti izvezvi zvinenge tatumira vabereki vedu mari kuti vakwanise kutengawo zvinhu zvatinenge tisingakwanisi kutumira gosa vamwe tene tiri kure vamwe vari kuvana Cape Town.
Saka imimi zvakamira sei ikoko kuSouth Africa kwamuri? Muri kuona makuita sei panyaya idzodzi dzemari? Mari dzamuri kutumira kumusha dziri kufamba sei? Imi mune mhuri yakakura sei iri kumusha uyezve pamaimbotumira mari maitumira mari yakamira sei pane zvamakuita iye zvino? Wana mukana wokutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyi yezvemari? Aiwa, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka sisi memori kwamuri ikoko kuSouth Africa. Bye-bye. PJ, we're hearing there from one of our callers. She had actually put her number for us to call her. She's in South Africa, but she's saying she's very unhappy because now when they send money, it means they're, you know, her parents back home are going to get less of what she would have sent because she would have preferred it the other way around where they get their money in Forex. But now since the rates are dropping, it means they will not get to, you know, enough money for them to buy whatever it is that they're buying. So she's saying she wishes the government had actually prolonged the use of the multi-currency system before banning it Monday.
Yes, some are saying there should have been dialogue before they introduced, not just waking up one day to find that all currencies are no longer in use. Wathi sikhangeleke labo abasilandelayo lapha kwa ebulenjini enkundleni yethu epage lethu ele Facebook ku VOA Indebele, kodwa ke iningi lenu kalifaki inombolo zenu zocingo, yikho ke nyalinxusa ukuthi lifake inombolo zenu zocingo khona lapho silikuze silithinte ngocingo lani likhulume kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingafaka khona lapha osincedisayo lapha kuhlelo lwethu uMike Hobe uzahla thathi inombolo zenu ahle alithinte ngocingo lingene lani kuhlelo kuVOA Ndebele. Kulo Clemens Mzola Dube uthi good evening ladies. Yebo ke Perfenia Ndlovu uthi intambama enhle lawe intambama enhle kuwe. USimencuku uthi sanani lonke hayi salibonani. Usizalithatha Makandla uthi lichona njani mahlabezulu hayi sichonile singazi lawe khona ngapho. Nesisa Dube uthi salibonani emsakazweni. Yebo Nesisa, awuphilile na? Thina ngapha siphilile. Given Mpofu, given uthi amachono bomka Mthwakazi, siyajabula malisa zisa ngokwenzakala kwelakithi. Hayi lati siyabonga ngokusilandela la ngokulalela la ngokubukela. Nxa ufuna ukungena uhlelo ngena, faka inombolo zakho khona lapha ezocingo, kodwa uqale nge-country code ukuze sibone ukuthi ungaphi komhlaba, ungaba se-South Africa, eBrithani, eZimbabwe, loba ngaphi. Bonke ke abayenza ama-like, siyalibonga kakhulu ukuthi liyasilandela njalo libukele, kodwa ke fakani inombolo zenu zocingo ukuze silidinde.
Aiwa, ndirikunzwa kuti tine mumwe mutereri zvakare. Tinotenda madzimai, aiwa, manyatso teerera maakuya pachirongwa ndo zvatinofarira izvozvi. Tina asisi Tabitha Manyoni, regai tende kwavari. Hello.
Hello, muri sei Mave.
Aiwa, ndiri wadi chaizvo. Tinokuchingamidzai pachirongwa.
Tiripo, kuri sei kuAmerica.
KuAmerica kuri nani? Kwakuti dziyei hamene ikoko kwa muri ikoko?
Kuno kune chando nenhamo zvese zvingori pamwe chete.
Sorry. Tiudzeiwo, tirikuona kuti nhasi musi wechina nemusi wemuvhuro takanzwa vanturi Ncube vanova ivo vanobata homwe yemari kana kuti finance minister vachiti ivo hapachashandiswa mari yekunze. Zvakamira sei kubva pakataurwa izvi kusvika iye nhasi musi wechina?
Kubva pakataurwa nyaya iyo yekunzi yes dollar ne rand ne pulas chashandi, zvinhu zvakabva zvatokwira west my shop nematemsfive chocha ubva panga zviri nepatara zvaoma.
Titsanangurewo kuti mamwe mapraise amakasangana nawo kana kuti amuri kusangana navo zuva nezuva akamira sei?
Ndakada kupick and pay mpechitatu ndine zuro hupfu taiutenga nema12 ezvine zvavakuta $22.10 per g. Mafuta ekubikisa taimanditenga ne21 now am 35 ende kutoona kwacho mafutacho akunetsa kuzi zvazvongozvehori zvekuzivana uye chingwa hatichatowanike zvachose pamunzi chingwa mabheka havachakwanisi kuya nacho sipo. Taidzi tenga mageisha nema $3 now akutiwa $14. Mapedzi watoshandisesisila kadzi akutiwo $15. Saka zvakawanda zvakakwira. Iyo nyama yacho yokudyisa chechaiyo ndo yakuma 102 kana iri sechicken pa 7 kg kuti $102 bhondi yavo yavakataure. Saka zvinhu zvakawanda zvakangokwira singaite.
Vemuzvitoro vari kutsanangura here kuti sei mitengo yabva yawanikwa ichikwira uye zve zvataimboona zvezvichiitika kuti muchitoro unogona kusvika zvinzi US dollar price ne RTGS ne bond ne swipe zvakamira sei ipapo?
Pick and pay avatari, but kutown nemandi ndoka ndakaenda nichinotenga muriwo wangu chicken ndoka vakataura zvinhu asisi takukwidza nekuda kwekuti anikwanzi bondi ndoyakushanda atiebvumiro shanda maiso saka isi takukwidza nematenspice nekuti isusi kwatinoenda nohodha kunze tinohodha nemaus saka tieta kutotoo takatodarowo tidei twatowanawo profit uye kutaoni mumatakshop zvinhu zvakatobvisa nokuti mune mamwe matakshop ari mutaoni vangosiya maputi ndoakazara zvimwe zvinobatika mabasic emumba vakabvisa vakabva vazviviga saka hazvinombomira ball zvinhu zvacho zvezvangokwira even transport mafees evana saka bondiri haritombobatsiri chinhu kana hatitombori mari imari inenge chinge chikwambo chaicho
moserugari panapa
zvechokwadi
Saka imi mune mhuri yakakura sei uyezve muri kuzvigona sei tichiona kuti zvinhu zviri kukwira asi mari yacho iri kuoreswa vanhu haina kuchinja muri kuzvifambisa sei ipapo
isu tinoana 3 vaona 3 itomboriwo kutokezi tangotengo raisi 5 kg ndori kuti wa 40 bond saka tomotiwo kuseni tobikawo raisi wo neshuga yatiwo 18 bond tonwawo tea tongoswererawo nongotiwo vana ndozviripo manheru takudyiwo sadza sadza tongozoti tita topiwa 300 bond uye 300 bond yacho inenge iri ecocash ecocash inobatwa kuenda mumashops chese chawatenga chibata mutauni vanotoreto kana uchitenga neecocash iri mari yakati kana soti shuga sa18 kana kutenga neeco cash inenge yautonzi 20 to 20 chakuti saka manje ndimaona kuti zvinondo zvake
aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo sisi Tabitha muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko
but ndirongotiwo kune vanhu kavanotinyiriro kusana munika mutsvango vasatirwadzise nduva ndambo chingobuda patv vachitiudza zvinorwadza havatose vakadzi vakabereka vanenge vachingotaura zvinoboo tione umwe azinobhadhira madhisha anodobhadhira neus andi hatisi kubudisa bhora pazetv inoti tine chikwereti tikunzwa bhora paredhio nge tiri kumusha futi
aiwa mashoko makukutu ndaida kutobvunza kuti iyo nyaya yemagetsi yakamira sei kwenyu ikoko musati mabva zvenyu asi mabva matotaura
kuno magetsi apakambonzi varungu vakamborigara kamiting bvambofona bvava zvamboita nge zviri nani hachambonzi hachaenda but zviri kutotonzi pane 2 months dziri kuya kumberi ari kunzi hachaenda zvachose asi kulocation kunogarawo sisi vamwe vakutoita kuti chatonzwa nekubika nemacardbox hazvinotombomira musi akungoya kuma3 kuchingochema bhatoenda saka hazvinombomira mushe mutoti vamutula mwoyo wavo ngauite ngunu kune rudo munhu kana chiende uchechi sose zvinoitwa nemi munofonera vanhu iwo havazvigoni izvozvo vanongoti nhasi vakangomu kwarumbamavanzi nhasi tazodai naed wake yeyu
aiwa ipapo zvatichaita rambai mabata makadaro matisisi venyu vekumalocation vanemi here ipapo nokuti tine vamwe kola but batai makadaro tichadzoka kwamuri rambai muri panhare ipapo PJ you have a call I think I'll come back to Tabitha
Ngilo mlaleli lapha uVivian Ndlovu olalele isicelo sami entendana na fakani inombolo zenu lapha ekhasini lethu eleVOA Ndebele lani lingalandela umzekeliso omuhle isibonelo esihle esenziwe nguVivian Ndlovu sokufaka inombolo zakhe zocingo ukuze simtinte ngocingo sikhulume kuhlelo salibonani njani futhi faka inombolo zakho wena ke Pamela Khumalo siyakwamukela kuhlelo Vivian
yebo njani wasithi
yebo kunjani kona ngapho South Africa
ngapha ku right kodwa kulo mina njengami ngile problem bengifuna ukuya ekhaya so angisakwazi ukuthi kanti mangiye ekhaya njengoba nginokusiyokha izinto zami lapha ukuthi kambe ngizozofika zithengi
nhare dzavo dzinenge dzabva dzadonha regai tiende kuna Tabitha ari panhare hello Tabitha
hello makadii sisi mave
tiripo manga muri kuti mune vamwe sisi venyu varipo ipapo here
Ndino amuruto taura navo.
Munaitwani. Munaitwani uyezve munogara kupi?
Ini ndinoitwa Ana Manyoni, ndogara kwaZaneng Station.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu mombotiudzo kuti mushure mekunge vanturi Ncube vataura ivo nemusemuvuro kuti mari yekunze haichashandisika munyika. Zvakamira sei kukuwadzana kwamunogara uko?
Sekwedu kwanze munongozwa zvekulocation kabhando kemavhedzi kayake kanoitwa 5 mashisha kayakaya. Vasati vataura kanga kari kuita dhola. Asi ezvinosvika kuita dhola 75 kaine mashisha 5. Tokoti iwo magetsi acho anoya na 2 o'clock mausiku takarara, odzokera zvakare kuma 4 takarara. Saka kuti tichiwana mvura, tichiwana magetsi. Atisina chatakwanisa kuwana. Maprize emakombi, kombi chaiye kubva muWaZaneng Station kupinda mutown, yakuita $7, $5. Zupko rachona vakati taisa zupko, atitombomaoni kana weda kuenda kubasa. Rinotozoyangana zvekuma 910, saka iwo unozongotega ndipinde $5 macho. Asi unenge usakwanisa kuti ushienda kubasa kwacho mazuva ese, nekuti zvanyanyisa kuoma.
Imi mune mhuri yakakura sei, uyezve muri kuzvigona sei zuva nezuva?
Kuti ndingati ndinozvigona ndine vana vaviri, asi kuti nditi ndaakuzvigona pari zvinoka tinganyeba kubva kunyanya sikunyanyisa kubva musi wemande pakangotaurwa zvemari. Mapurize akabva amuka akashuta zvisingatoita pasina chiri nani zvokuti takutonota vakabvisire havo mari iyoyi. Ezvinozvi vakuti takuisa maagenti vanenge vangoti vachiwanika pese pese moendesa mari yenyu ikoko mopiwa bhondi. But isusu zvikutaura chokwadi seni hangu nditori nawo mayusa acho. Asa ndichombofinda kaendesa mari yangu ikoko kana achiora anoorawo simazo.
Sei madaro sisa.
Handingambovapi because hurumende yedisi hatichavimbi nayo. 2008 vanhu takanyura. Saka izvozvo tikutozoti kutotinyudza kwokuti vanoti tikapota tiendesa mari ikoko vachitora mari. Tovatsvagira mari, tovatsvagira mari amunangagwa here? Zvingaita here izvozvo? Vasingari kupiwa mari nedzimwe nyika nenhau yekuti mutulinwe na mangunja vabve pachigaro chete varambe vari pabasa. Vanhu tu votambudza Zimbabwe yese. Tatambura zvisimabve musangonzwa henyu tichitaura kudai.
Saka dai maiwana mukana wokutaura navo ivave vehurumende mataura kuti imimi zviri kunyanya kurwadza ndezvekuti mari yenyu bheta iwore zvayo iri pasi pepilo. Mungati chidai maiwana mukana wokutaura naivo vanturi Ncube kana naivo amunangagwa.
Ini ndainzi ndinokwanisa seshuwiro yangu kunyanyisa mukadzi anonzi Monica Mutsvangwa endaida kutoda meti naiteko. Ndonyatsotaura naye kana iwe mutulini wacho kuti munoza chekutangisisa chada kutanga simave. Tichiziva Chinamasa achifamba avari pabasa naamugabe. Hatina kubvira taona Chinamasa achigara raundi tebho naamugabe. Asi uyu anoendwa kwese saka ndaidambobvunza kuti vanenge vachimboenda naye kupi. Vanenge vachimboitei izvozvo vakaenda nokwereta mari izvozvo maChina kuno kwaripota achirova vanhu. Saka isusu tichatakurwa akatendiswa kunoshandiswa kuChina nemashandisiro anoita maChina. Saka ndaida kubvunza kuti vanenge vachiitei ende zvavari kuti mari iyi munomu haichaita. Ivo vaenda kunoikwereta nei kuChina kana isasenzi munomu. Kana ichisasenzi ngairega kutenzera munhu wese kubva kuhurumende kunosvika inini yahosigerwa ndiri pasi. Zvokunyanyo ndirwadza kufunge simave ende ndofunga ndiri kumashops nezuroka. Vanhu vese vaitaura kuti mayusa hatina kwatinomaendesa tichamachengeta. Itori sungano yemwana wese womuZimbabwe iyoyo.
Aiwayo mashoko makuku. Tupa mayusa ipapapa muri kufanike kunana kuwadzana. Ari kutambirwa here kuzvitoro? Maprize akamira sei?
Izvozvi kana ndichinotenga chingwa neyusaka vanotongwa nditi dhola. Asi kana ndichinotenga nebhondi vari kuti $6.80. Izvo zvavari kutaura zvaya zvaya kuti hatisi kuda kuti vemashops vatambire mayusa musambonyeberwa simave. Ukanotopinda mutauni pane vari kutoti inini changu chinhanditengesi nemabhondi ndoda mayusa. Izvozvi vamwe vazhinji zhinji mave matakishopu ndokunyanyisa upenyu hwatakurarama muno muZimbabwe. Tonotenga kwabhumbasi kumatakishopu kutasikuya kuya. Mazhinji acho avhara.
Kubvira nemusi wemuvhuro iwoyo.
Kubva musi wemande
Vachiti chii?
Vari kuti hatikwanisi kutengesa nemari nekuti haina simba. Tinonohodha kupi nemari yakadai so?
Aiwa, mashoko makukutu. Rambai muripa narepa po imi vana manyone haa, murukuta ura zhurgunya tsofa zavanu wachinji varipanapa varikufara nezwa murukuta ura. Saka rambai muripa po ndrukuunzu wa PJ, I think unakola waka kumirira. Saka regei, batai makadaro trukuzu waka kwa muri. Manyaine basa sisi PJ.
Sia wamuga ila ushelo letu mlaleli.
Hello?
Nkuluma lobani?
Ukuluma lomandla eBotswana la.
Kunjani kona ngapho ngaseBotswana?
NgiseBotswana but yathi ngile confusion eza kanti ezivakala ekhaya ukuthi kanti bona umnanga kwamake ngathi ama user engasebenzi ekhaya. Bathi siphile njani?
Bathi lisebenzisa ama rati Jesu kumbi bond note.
Ayithi bathi sebenza ama rati Jesu. For example, man, you see a lot of you see a car, a marathi, you see a line, you're not happy. You change your name now. When a man who owns a shop in Pasa who's in South Africa, a marandi, you're saying it's a car, a pool, does that make sense?
But now, what you want to tell is a marathi, yes, and then you see a interbank market, you see a thing, a grand, you see a gigwele South Africa.
Sibadala singavumi ukurotshwa. Sibadala kakhulu singavumi ukurotshwa. Yasarotshwa kakhulu sokwanile. Uyabona abantu babe bavumelana nombono engilawo mina. Imali zabo, amarandi, amabondi, amayusa kubeni kwiintoko ukugcine yakusebenzisa. Sibone ukuthi kuzaphethakani. Ngoba phela ilizweyana kalisela muntu olukhokhelileyo manje. Enye umuntu engacabanga into oyifunayo nje kuthiwa umthulisa incube lowo. Ambonje acabanga amayihlela ukuthi ebonthizwena bayenza idamage engana yelizweni. For example, kathi sihlale egangeni abantwana sola ukuthi balobobani manje asikwazi. Womumo okhona ekhaya sibabhake kuhlale.
So wena useBotswana imuli sekhaya?
Imuli lami sekhaya ngikhuluma nje so uyabona ngiyagulelwa ekhaya. Ubaba wami ukuthi efakwe emthineni akuna magetsi. Amagetsi kuthiwa abuya 1 hour kuphela. Don't have this zone. The whole person Tiaga will travel with 3 XL. It had no 4. Umuntu abe lacho isikhathi manje. Bona bebe lokho ama user ngabafuni.
Khona ke nxa usuthumela ekhaya okwakathesi. Usuthumela imali enengi ukwedlula kuqala.
Uyabona iphombe yokuthumela imali eZimbabwe manje. Ngaze ngifake imali ngeWestern Union la. Ngithumela ekhaya. Bana kungayitholi imali leyo babathi libuye kusasa libuye phambi kwakusasa libuye kusasa imali ngicine expire yathi ibond liyaluza ivali ngoba into ethengiswa dollar namuhla ethengiswa $5 namuhla isinkosi siza ukuthi namhla kube $5 bese kuvuke $6 but imali yabo lokhu seWestern Union ayikhweli ivali. Uyabona into engiyishoyo?
So isingezelele imali okumele uyithumele ekhaya.
Yabona uma ngathumela i-1,000 pula ye-Western Union, hayi uma ngithumela ngihambe ukuze inginike something like 5,000 pound. But that 5,000 pound awuke kuyithole e-Western Union. Even ngaziyifakela umuntu kuthiwa yine i-cocash, ukuze ayithathe, they charge you 25% of the amount. Or kutho ukuthi uma uhambisa i-$5,000 le, they charge you 25% to give you cash. Yabona ukuthi uyabusurotshe kakhulu.
Yeah.
And that money, if you're in a bond, you can't buy anything in Zimbabwe.
Iko ke wena ukhuthazane nxa ungaphiwa ithuba lokuthi ukhulume labakuhulumende uthi kakwenziweni.
Uthi ngikhulume nalo mnankagwa.
Lobo umncubi.
Yena ngokwakhe. Hayi angikwazi ngopresident yokwanisa. Engomunye umuntu ngawayachiya laphana ayekele ukuthi hayi mina ngiyehlulekile. Ngoba ever since kungumgazi sahlala kuthenike umgabo lotshangira banye isikhundlesa but isinkwa sasiyidola. Ezimbabwe kathi sake kudla ifruti kati siyabona ngihambe ekhaya ngazama ukuthenga ama-ephu angihlula eshobhu ko-Pick n Pay ama-ephu phakethi lamaphephu $120. So mina ngingaphiwa ithuba lokuthi ngikhulume nomntana ngiyamtshela ukuthi hhayi uzehlulekele baba ukuphiwa ithuba lakho lokuthi zame hhayi uyehluleka.
Yeah.
I think it's a president. umlanga kwa izuzi ni madeli zuu katama chete chie wangani baki kama chete turai patina situvega abantu wadi makaya neba funda mishizia situve zezi koto akuna mkwako ezi pele uje suwa tuzwa wamu zezi pele ya nchi za mbu sunga kulu kwa siwe emyame ni pele zile tuwa makanjina
ispele la sipilezi ispele la sipilezi
enkai
enkai
eh nambuye enkai
okay
kuluma nje sokuba usesibhedlela kufuna ithi amakhandlela but manje kuba inumnanga aphuma kuma TV kuma news paper la uthi Zimbabwe ile mali enzima kakhulu emhlabeni wonke kove evela ngapi sibona ngapi imali
hayi kulungile mne wethu sibongile kakhulu ngiyakubona uthi kuthele sibili
hayi yabonga dadethu
hayi kulungile ubelela ngelihle yeah that was my brother there, he was calling from Tongulunga Msizi Angel. He was calling from Botswana, mm-hmm. and he was saying basically things have gotten really tough. And he's living in Botswana, but his family is back in Zimbabwe. And his father right now is in hospital, in Kayu Hospital. There is no electricity.
Mm-hmm.
He's supposed to be treated, but the treatment is not going very well because there is no electricity.
Very sad situation. I heard him saying something about them using candles. Very sad situation indeed.
Yes, they are having to use candles at Nkayi Hospital.
Regate zokere kunana sisi vana manyoni. Manyoni, zokai futhi mboti taura vanhu vari kukufarira ipana papa Facebook page yedu yeVOA. Sean anzi, vana manyoni vakaoma. Pane one manyoni atanzi, bondi rinenge chikwambo. Zokai zvakare timbonzwa kuti saka kukuwadzana uku veruzhinji vari kuti chii kana muri kungotaura pamune makagara paipe vanenge vari kuti chii
veruzhinji vese simavheka hapana ari kumbofara specially pakazotaurwa nhau yemari handinounyeberai munhu wese ari kutongoshoti totangira papi kuti tonobvisa munangagwa semabvisiro atakanoita mugapi nekuti nyaya iri muzimbabwe chaisisimavheka hapana munhu akavhotera munangagwa kutaura chokwadi munangagwa munhu anga akatotizawo zvake tikasara tichizvitira machi yedu muno ivo vanozivana nachiwenga ngaarwari akazvina mhosva nekuti ndeatipa mhosva dambudziko rese ratanaro nhasi uno takapururudza zveshuwa hatidi muyema takarara tichifara asi hatina kuzva tisokufarira dambudziko rakakura sairori kuti vana vedu vaakuswera nenzara mwana anongoenda kuchikoro ongomupa maputi nemvura hatichakwanisi kuwana drink saka takagara semulokesheni munongoziva mumagedhi momomo hakuna kutombofara nenyaya yemari musatombonyeperwa vanhu vari kure munhu wese ari kutongodai husa irori ndoriri kudikanwa nokuti ivo ndorava ri kudawo vari kumusoro vacho nesiwo ndoratiri kudawo tiri pasi
Kune avo vanenge vasina hama dziri kunze kwenyika husa iri vanoribata sei imimi muri kuriwana sei husa iri
munoziva zviri kuitika pane usa simave ndinogona kuti ndiri kubasa handiitika ndiri kubasa kudaro ndogona kungoenda panext apo ndoita parttime ndoona kamari kangu mausawo takatanga kumatenga asati reti isati yasvika kuma1000 kwayave yezvinozvi ndomawanira anongoita munhu chii usa rake sika munhu waingoritengawo wochingochengetawo because tinoziva nhamo yedu yemunuzimbabwe kuti zvinhu zvikatanga kudai magumo edu ndeyekungopererwa nechikafu mashops ndeyekupererwa netransport saka unongozoti kana ndine husa rangu kana pane munhu ari kuendawo kusouth ndomubatisawo ondiunzirawo hupfu ndobikira vana ndomashinyiriro atakazoita vanhu vomuzimbabwe kubva 2008 saka zvese zvavachatambudzika kuti vanhu vachaendesa mari kubhengi vachaendesa maagenzi atichaisa everywhere ndiri kuona vachizvinesa hapana chiri kubuda simavhi mari haiendi
saka tomboti imimi semadzimai pane zvamuri kuita here kuti mubatsirana tinoona munguva yapfuura tainzwa kuti kune zvimwe zvakadai setsaona kana chichichi pane here zvimwe zviri kuitirwa kunana kuwadzana kuti semadzimai kuitira kuti mubatsirane kune avo vamwe vasiri kukwanisa kuwana especially ipapa apa pari kunzi mari yekunzi haichashandisika
muna musina vetikada kutongobatsirana ka kutongonzwirana tisi pamwe nemunhu wandiri kuona panext ndomupawo sot handimunoona zvakataurwa nhau yebhankinzi kune bhengi remadzimai tikafara zvinzi rinopiwa munhu wese ari tarisi kuti ndiwani asi ini ndikangoenda inii ndisiri mupoliti bhiro yavoyi handipiwi chinhu ndinonzi une matitle deeds here une purazi here une chii chinobatika une mota dzingani Ndine brother yangu inondisira ndikwanisa hangu taura department raanosenzera but anosenza ari muhurumende imomo akatoya last month achinditaura kuti iwe ini ndauda kusiya basa but ndikushuva ndosiya sei nekuda kwokuti hatisi kurara tichiyambutsa mota kuna Limpopo uko ziri kupinda mheno nekumusoro kune jecha kuchiwanidzwa matende mota dzichidayika kupinda muno muzimbabwe mausiku vachirara vachipinditswa mota usiku hwese mota dziri kuenda mumagaraji evanhu vehurumende vakuru vacho vavo mota dziri kupinda dzichienda tiri kutozvizivawo izvozvo vachitinha mombe dzevanhu vachitorera mumwe murungu mombe dzake tiri kuzviziva zvese izvozvozvo because ndiri hanzvadzi yangu anoseenzera ikoko ari kutosveva kuti woitawo sei nemabasa avari kubatiswa akaomara.
Aiwa, mashoko makukutu imbo. Batai makadaro manyoni, tichadzoka kwamuregei timbotora mumwe mutereri. Halo, kola. Halo.
Hello.
Ehe, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Nafungai ndiri South Africa.
Ehe, kwakadii kuSouth Africa uku?
Aiwa, kuri nani zvako, ini muri seiwo.
Aiwa, kunotiri wadi, tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yekumiswa kwakaitwa kushandiswa kwemari yekunze munyika. Zvinorevei kwamuri imimi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvine hama uyezve nefamily dziri kuZimbabwe.
Ndinoona sekuti hazvishandi nekuti kana tatumira mari ikaenda kumusha hama dzedu kana dzakuda kuchinja mari wopiwa mari isingakwanisi kutenga iwe maRTGS avo nechichi iwe ndovanenge vawana foreign currency nekuti mari yavo iyi mabhondi nemaRTGS haikwanisi kekuti munhu anokwanisa kubuda nayo munyika achinoichinja kune imwe nyika saka ndiona sekuti apa vanenge vatiteya kuti vaone kutora foreign currency kubva kuvanhu.
Imimi muri kutumira sei mari kumusha kana zvinhu zvinowanikwa zvichizodyiwa nehama dzenyu neshamwari? Pane zvasanduka here? Pane zvamaisimboita zvinhu zvisati zvaimira sezvazvakaita izvezvi?
Ndinotumira nemukuru .com but kubva musi wemande apa ndisati hangu ndatumira. Uyezve chimwe chichemo changa chiti chekuti kana pandinoenda muZimbabwe epandichada kuenda muZimbabwe ndine future kana ndange ndine mari yangu ndichanosvika ndobii sezvo ichinzi yaichakwanisi kutenga chimwe chinhu munyika handizvosviki.
Nhare dzavo dzabva dzakatika asi panga pana kola pafungai vari kuSouth Africa. PJ, she is literally saying that she is very aggrieved because she's saying she's planning to go to Zimbabwe but now she doesn't know if she carries her runs, whether she can be able to use those runs to buy her groceries for her family. But she was saying she normally uses Mukuru, but at the moment she's not even sure whether the money that she sends through Mukuru, when it gets home, how much her family will get. And then we had a previous caller, Manyoni, who is also just, lamenting the situation at home. Really, she has a lot of allegations, of course, that she's making about what's going on in government. And she says she's not very happy. And she would like to see, she's saying she's going to hold on to her US dollars no matter what. Even if they say they have bureau de changes or whatever, she will hold on to her currency because she says she learned from the past. Because in 2008, when this happened, she wasn't then able to send other people going outside the country to buy groceries for her because she didn't have foreign currency. So she says now she'll keep her money so she can send those going outside to buy whatever she needs.
What I liked about she said she is enterprising. Although she doesn't have any relatives that are outside the country that can send her some money, she said they are actually buying every dollar, the US dollar. That they can get. And they are keeping it at home.
Yes.
In order for them, when times are hard, they can actually send it to South Africa, to send it to another country, so that those people outside the country can buy them some food or buy them some supplies like soap and everything. Yeah. Unkosikazi umanyoni umanyoni bonke bongu2.
Yebo.
Kukhanya umachelela. Bakhanya bangathi ngamankazana akhaliphileyo ngoba uthena abalazo izihlobo eziphandle kwelizwe ezibathumelayo idola lemelika kodwa abalalo emzini yabo. abantu abaningi vele lalo ba bengelazihlobo uthi yena balalo idola lonalelo enjalo kabalisi ukuyaligcinisa ebhanga bayabe ligcina ezindlini zawo ukwenzela ukuthi uhulumende engalitholi lelo dola lalo ba ecabanga ukuthi nanana angalisa ukusetshenziswa kwalo elizweni uzalithola abantu bazalisa ebhanga akukonye akukho njalo ngoba vele uthi uyafunga ngenduku phansi esithi yena vele abalisi lelo dola uhulumende abalisi dola lelo ebhanga ngoba bayakwanisa ukuthi balithenge idola ngalinye lalo bangathola idola ngelanga uyaligcina alibophele ukwenzela ukuthi nxa seziminya sibili sokungasa phileki uyakwanisa ukuthi athumele aba izihlobo labangane abaphandle kwelizwe abangaba baseBotswana abangaba bese South Africa ukuthi babathengele ukudla baselele imuli zabo babathengele lesepa yokugeza kumbe yokuwachisa kodwa nje zwi ethenana la idola lethu nxa becabanga bona abakahulumende ukuthi bazalithola abasoze bafa balithola sizaligcina lize
lizokere kunabana manyoni hayi vari kunakisa vanhu pano sisimanyoni dzokai zvakare timbonzwa zvedu kuti kukuwadzana kwakamira sei.
Hello.
Ehe. Mombopamidza taura kuzosvika kumagumo echirongwa chedu. Saka poitwa sei tichienda mberi. Zvii semadzimai zvamuri kuita munzvimbo idzodzi dzamuri kugara kwakadai sawana kuwadzana uku.
Hai zvinozvi madzimai havapererwa zvisimavhe. Hapasina chokuita because kuwadzana extension kwandogara ka. Madzimai vangu vari kuita zvefish. Kurechwewo. Saka kuti vanotora fish dzacho vakaya vachitengesa paWhite House paipa mashops. Vanoya vodzingirirwa nemapurisa fishi dzoenda. Saka izvinozvi vanhu vangogara vazhinji kutaura chokwadi vakuenda mumbava.
Munorevei kana muchidaro?
Vari kuenda mumbava kunoita chipambi nekuti fishi dzacho dzinotorwa, madomasi acho anotorwa. Saka vanhu vapererwa kuti vodii. Saka semadzimai kuti chiti pane chekuita chaichaicho hapasisina simavhi, hapasisina timbodi kunyeba.
Aiwa.
Tinotomboendawo. Tishandawo kumayadhi kuzvitomboriwa nami asi patransport manje ndopaakurwadza nerent because yezvino zverentika munhu haakungokunyorera grocery seni ndakanzonotenga 2 liters yemafuta 2 kgs yesugar 10 kgs yehup ne2 magesha nesesi
pane kuti muvape mari
ya rent yangu iyoyo
zvitsva izvo matotibatisa imwe nyaya mati vanoita sei
vari kuda 2 liters yemafuta ne 2 kgs ye sugar ne safe mark 2 kgs ne 2 magesha ne 10 kgs ye hoop ndo rent yangu iyoyo
ndekupi kwa iko kukuwadzana uko
kwadzana extension ai even kwakawanda kana kumabhuku zvirikuitika kana ku headcrest zvirikuitika izvozvo
saka vanenge vari kuti ipapa paunyangwe price ikachinja imimi chingounza izvozvo chete
iwo chingondipa zvinhu zvandataura because ezvinozvi mari isati yachisati yanzi haichadiwaka tanga takunzi 10 US.
Ehe.
Saka ezvinozvi zvadaro vakabva vangoti grocery rinana asi grocery racho harichatengeki.
Aiwa mashoko makuku tubatai makadaro manyoni timbotora mamwe makola sikudzoka kwamuri kuti muvharise chirongwa. Halo kola.
Halo Jedimave.
Ehe, mungoti gaga ndokuziyai mukomadhi una kuti mambomba munobva mamhanya nebhora asi nhasi muri pa stoppage time.
Tete zvinogwadza zvandikuwana nateja. Zvinogwadza zvingaiti. Nokuti mukatsa kuti ivo vanoti kwai kana ukatenga zvinhu kuhe kwenyika unobhadhara mutero ne duty unobhadhara ne forex. Ndo mari dzinoenda kuzvinara, zvinara ndinobhadhara kwamutero kuzimbabwe. Zvimura. Tezo guma dzamo une dzavanhu iweye kuda kuti vabati vakame vanhu kuti ndivadu ta competition vamwe vanhu vada kungoti forex yavo yakuenda mhomwe dzavo chete ivo zvinogwadza tete hurumende dai yakanahanya nevanhu handizivi kuti ii hurumende yevanhu here kana kuti vanhu ava vakangobvisa kuzvimanikidza pavanhu vazenga vavasingadi
aiwa
nekuti kana mukatasaka
imimi regai tichitorai mukola nekuti nguva yedu yapera tichadzoka futi nekuti imimi ndimi top wedu panapa emukoma Donald domboti bye bye iye zvinezvi nditore mumwe kola tozokubatai futi ndofunga mangwana bhabha emukoma Donald halo kola
Hello, makadine.
Tiri wadi ndimi kola wedo kupezira. Mungo ti ga ga ga. Tiri kutawana ne mimuri kupi uye jemune ituani.
Meto kele stelo. Ndiyo shendruku South Africa. South Africa Global and Mpopo.
Ehe, ngo ti ga ga ga. Tifata peza idu chirongo.
Anya, nyaya santo. Ya kainzo idu chiri. Akisinga kuti zvaruda kuchinja tiri kuendepi hoza tinga kutari kusvika tinga kutari edu kusora ati pane zvandakaona kanti kuzimbabwe like last week hazviite because shuga kadoma ndaisenga ne $21 ndakatumira mukoma wangu mari pakuisa something about $61 ndakatenga chikafu chinenge che 20 bones or something like as this tombo ita so that's why you put marriage in the middle of the Pundera. Tumbotan Kushanda, Kutanga Gadrisa, my prizes, Avokusika, Avalo, Shukwita, Kutima, RPGs can at the King of Machandiza, Apante Kunja at Shanda.
I want to not end. Tinotenda ipapo regeti chifata kukata ito dzukira kumadzimai. PJ, we're hearing there was Donald Mamboma who came in and he's really, you know, saying yes, he agrees with the previous callers who are really not happy with the use of the RTGS and the bond. And this last caller is also chiming in saying he was in Kadoma last week and this is exactly what he saw. He said when he went to buy groceries, he couldn't believe the prices because he went 1 minute, the next minute the price had literally doubled.
Yeah, it was out of this world. Ungakubuyele kumanyoni. Wathi inkulume ngokukhulunywa ngumanyoni la.
Manyoni dzokai muvharise chirongo.
Hayi kodwa engakangeni. Umanyoni ngizwe esithi yena lapho ahlala khona emzini wekuwadzana extension sebebhadalela irent ngegrocery. So it's groceries for hashtag groceries for rent.
Manyoni chiuya iti vatapedzisa chirongwa chedu chanhasi. Muripo here panhare apa.
Oh.
Ehe, takuchipedzisa zvedu toti isusu saka mune ramangwana munoona zvichizoita sei tichiona kuti ino ingori vhiki rekutanga chete.
Tukona pasina chakajeka apa tatichingotidai vangoti havo chamisa anokwanisa kunza mayusa akauyuka. Apinde hake zvino zvitirerukire takaomerwa.
Munoona pane kutaurirana kuchaitwa here pakati pavachamisa ivava navamunangagwa kana kuti zvakamira sei muchionawo zvamuri kuona ikoko?
Kutaura chokwadi amunangagwa kutaurirana havatodi nokuti vakatsikwa namuchiuni uyu havatodi zvachose. Asi ivo dai vaida taitoona zvinhu zvichiterukira asi kutoda havatodi zvachose.
Aiwa manyoni nhasi manakidza vanhu vazhinji chaizvo ipo pano regai timbukirai pane vakuvanyora panapa vachiti manyoni nhasi matinakidza paprogramu yenyu iyoyi hapana fungai maurunge ari panapa angachida kuti timubate but nguva yedu yapera onias nzuwa iri kunzi top fan yedu vari pano sisi Will Swini vari kuti very sad Tandiwe Gumbo ari pano ari kuti kunzi mashua pana zvakare knowledge ganzi soul ari pano ari kutaura step mogava mutanda vari ari pano angachiti ndifonerei but number pari zvino zvaramba nguva yedu yadyanana saka tinokutendai vana manyoni uye zvena sisi memory nyakato vanga vari pano tamboedza number dza Vivian Fortumotsi Nyasha Mupombwa na Josephine Rinokunda vamwe vanga vada kupinda pachirongo asi tinokutendai kumbotinyorera ipo pano pa VOA Shona ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muno mu Washington PJ.
Yeah, hayi sesifike ke maphethele nohlelo lwethu lalamhlanje sibonga bonke akade besilandela kuhlelo lwethu bebukele ku-VOA Ndebele abanye ngengabala amabizo abo Khumbulani Ncube Ska Gumbo Pamela Khumalo lo Precious Dube othi kunzima ngempela kunzima kodwa ke hayi okwalamhlanje wothi sichiye lapha indaba le eyinsinda baphendule indaba yentengo igama lami nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lelanga elihle
hanzi nanyasha nikule manyoni matigonera atasigumbe ari kuti hapana chekuita painyika yacho ndozvekutaura vanhu tosangana zvakare svondo rinouya let's meet again next week here on the women's round table I'm Marvelous Mhlanganya uye